mvura yakanaya gore rino hatisati amboiona ichikumakonde yakanaya ikazadza nzizi ikatora misha yevanhu kunzvimbo yeward 8 kunana Chihwiti vanga vakavakira mudhize nerwizi runonzi Piriviri dzimba idzodzo dzakatorwa saka makusena anhasi taendesa ikoko DA wemakonde nachief executive officer wemakonde rural council kuti vanoona kuti zvakamira sei saka iye zvino vachangondiudza vabva ikoko ivandiudza kuti zveshuwa dzimba dzakaenda so pari zvino iye zvino vakwanisa kuona dzimba dzinosvika kuvanhu vakakanganisika dzinosvika ku10 dzakaenda vasina kana chavanacho vanhu ivavo iye zvino asi minda mizhinji yakaenda vandiudza kuti minda mizhinji yakaenda zvinotoreva kuti zviuru nezviuru zvevanhu zviri kutoda mbeu yekuti zvitodyara futi nekuti mbeu iyi yavakanga vadyara ndoiya yavakanga vapiwa kwapurezident ma10 kg 10 kg ndo yanga yamera ndo mbeu yaenda nemvura iyoyo saka vari kutoda imwe saka makuseni ini ndaita musangano nhasi navamade minista veagriculture kuti vatibatsire kuti vatipe futi imwe mbeu yekutibatsire kuti vanhu ava tivayamure kuti vatange kudyara futi pakare asi pari zvino ndiri kutsvaga rubatsiro kune vanokwanisa kuti vabatsire kungave makambani kana Red Cross kana avo vanobva kumakonde vana vanobva kumakonde kuti ngatibatsiranei tibatsire vanhu variko kuti vatsvagire zvekudya
muungati pane mhuri ngani dzakanganiswa nemafashamu emvura iyo
dzakawanda ndingati shuru 1000 vakarasikirwa neminda yavo nezvirimwa zvavo tozoti kune vanhu vakarasikirwa nedzimba dzimba vanosvika kuma20 tozoti kune avo vakarasikirwa nembatya kana kuti nezvipfuwo vanosvika kuma50 kana 100
pane arasikirwa neupenyu here mudunhu renyu remakonde iri
pari zvino ripoti yandinayo ndeyekuti munhu 1 akatorwa kuangwa asi anga iri paborder seconstituency yangu ndopakati pamugazi seconstituency yangu neconstituency yavamombeshora